This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chivabvu 14, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanoda kungorambidza avo vanenge vachida kuratidzira vachiratidzira vachiramba zvinenge zvichionesa nepf nokuti vane ZANUPF takatonzwa kuti varoda kutoitawo imwe million man march yavo yavada kuita hatambonzwa vachombo vaitaura nezvayo.
Bato reNational Constitutional Assembly roshora gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nezvekuda kurambidza vanhu kuratidzira. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi.
Tinongokurudzira madzimai echidiki kuti ngavasagarire maoko chero mari shoma inogona kutotanga zvinhu isi hatinombotanga nemari yakawanda plus hatinombomirira rubatsiro kubva kune mumwe munhu asi takangozvita sipato iyi.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemamadzimai echidiki ari kurarama nekubika chingwa vachichitengesa kuguruve. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly rashora zvikuru gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, avo vakati mapurisa acharanga zvakaomarara vanhu vanenge vachida kuratidzira kusafarira kwavo nezviri kuitwa nehurumende zvekuparura mari yemabond notes uye kukundikana kwainonzi nevamwe iri kuita kubatsira madzimai emunyika ari kuKuwait uko ari kurarama senhapwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa.
Vanoda kungorambidza avo vanenge vachida kuratidzira vachiratidzira vachiramba zvinenge zvichionesa nepf nokuti vane ZANUPF takatonzwa kuti varoda kutoitawo imwe million man march yavo yavada kuita hatambonzwa vachombo vaitaura nezvayo. Uye nyaya yekuti vachombo havasirivo vangapa munhu mvumo kuanzi munhu afanwa kuratidzira kana kuti asaratidzira. Saka nyaya yekuti iyo vanobuda vachichiziva vachitiudza vanhu kwanzi vanorohwa nemapurisa kana vachinge vada kuratidzira ndo nyaya yatashorobhodza zvikuru izvozvo zvenze.
Saka imi mucharamba muchikurudzira here vanhu kuti varatidzire?
Isu hatisingokurudzira vanhu kuti varatidzire asi kuti tiri kutogadzirirawo kuti tinge chiratidzira seNCA uye tiri kuda kuti vana veZimbabwe vazivise kuti nyaya yekuti tirambe nyaya yemabond notes haisi nyaya yekuti umirire kuti kwanzi NCA aita kana kuti mamwe political parties aita. Iwewo pachezvako semuZimbabweni unofanwa kunge wakazvipira kuti tirambire nyaya yekuti vanhu vezano vapurinde mari toziva tese kuti takatambudzika sei pavakanga vachipurinda mari. Saka hazvingati kuti munhu atomirira kuti anzi kuti aiwa vati vasa vari kudemonstrata here vakademonstrata. Iwewe unofanwa kungodemonstrata zvaunongokwanisawo.
Saka imi kuratidzira kwenyu uku muri kuronga kukuita rini?
Hatisati tane date vatoda kuratidzira nokuti tichikuita urongwa hwekuti vatungamiriri vese veNCA vange vachiratidzira vachitungamirira kuratidzira kwavari kumberi. Saka ndozvatiri kuzama kugadzira kuti tione kuti date rinenge richikwanisa kuti munhu wese anenge akasununguka kuti ange achiratidzira nderipi tobva tatoratidzira.
Mutauriri webato reNCA vamadhoc Chivasa vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipangamazano chehurumende Dr. Gift Mugano vanoti nyika inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise upfumi uyo husina kumira zvakanaka. Izvi zvinotevera kukundikana kwesangano rinotora mari dzemitero reZimra kuwana mari yemitero yakakwana inoshandiswa nehurumende. Vamugano vanoyambira kuti kutadza kuwana mari kwakaita Zimra kuchapa kuti hurumende itadze kana kubhadhara vashandi vayo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamugano.
Hurumende haikwanisi kubhadhara zvinofanira kubhadharwa sekuti masalaries zvinofanira kutendera vanhu kana vashanda. Tine dambudziko rekubhadhara zvimwe zvinodiwa munyika sekuti kubhadhara kugadzira marodhi, kugadzira mairrigation, kugadzira kutenga mishonga kuzvipatara. Ndiko kwatava takananga ikoko. And zvichireva futi kuti iyoyi kushoveka kwemari masymptoms edambudziko guru kunyika sekuti chii chaita kuti mari ichishomeka ndo zvimwe chete chichaita kuti musoro uteme. Dambudziko racho nderekuti munyika muno makambani mazhinji anonga asakwanisi kuchabhadhara vashandi. Saka haisiri hurumende chete chaishayiwa mari nemakambani zvava kushayiwa mari ikoko. Tichireva kuti havakwanisi kuramba vachishekerera vanhu pabasa. Saka tichiramba tichiona vanhu vachibuda mabasa vachienda kumba vanogara pasi. Idambudziko rinoda kuti hurumende igare pasi nevanhu vanogadzira zvigadzirwa nevashanyi vanovaya munyika muno sevatingati mainvestors. Iparure mitemo inogamuchika kuvanhu kuti tione kutanga nyika yepatsva nekuti kwatiri kuenda kumawere.
Asi muri kuona paine chido here chekuti paitwe nhaurirano dzakadai?
Hurumende haina isingati choice nekuti zvane unoziva kuti kana munhu ari panguva yakuda kufa mufundisi akava akabata bhaibheri akaimoda kutendeuka here kana chidhakwa chinotendeuka. Saka ndiwo patiri tiri pasi chidanho chekuti handifungi kuti chingava chinhu chinganakira nyika kuti hurumende ishayiwe mukana wekuti itaurira nevanhu nemakambani akasiyana siyana nekuparura mapolicies anobatsira nyika kuende mberi.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari chipangamazano chehurumende uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruva, tiri kuenda kwachipangura kuguruve uko kune madzimai echidiki ari kuita bhizimisi rekubika chingwa. Tabata mumwe madzimai aya vari mushandira pamwe uyu muzvare Tariro Jonathan.
Mugrupu medu mune vanhu 15. Takatanga kuita chirongwa ichi nekuti mamwe maprojects ekuita anga asina pekuzotengesera zvinhu zvacho kana kudi, asi takaita advantage yekuti pane maschools padhuze uye pane mashops. Saka zvatiri kubheka tiri kuzongoisa pamashops nekumaschools votitengesera. Ndosaka takasarudza baking.
Ko mari yekutanga chirongwa ichi makaiwana kupi?
Takangoti tichitanga kuungana taita mameetings akati wandei tichingoti pese patasangana munhu ngava yakabata dhola vachiuya tichiita maactivities ataiita munhu nemunhu nedhola rake ndofunga takaita 3 times tichiita mameetings akadaro vanhu vachiya nemadhola. Saka tangotangira ipapo takatanga kubika masamusa nekuti ndiwa akanga ari chipi kusvika tatosimuka.
Munotengesa chingwa chakawanda sei pazuva?
Iye zvino hazvinosiyana kuenda nemazuva asi kazhinji tinotengesa about 200 loaves.
Chinenge chichiita mari?
Chichiita 50 cents loaf.
Munochigadzira sei? Panoda magetsi kana kuti munoshandisa moto?
Tinoshandisa moto. Pane gomba ratakacherwa. Tinoshandisa method yekuti tikaisa moto poita marasha. Katitoisa matanda akati kurei poita marasha. Tobvisa huni. Toisa ipapo akati kukwirirei marasha ari pasi. Toisa mapani edu pamusoro zvibva zvatoibva zvakadaro.
Saka makukwanisa kubatsira nawo nehama dzenyu kuendesa vana kuchikoro nezvimwe?
Ipapo takabva tati tichitanga kubika takaisa vamwe vana vari pazvikoro zviri padhuze. Pane 2 schools. Saka takangoti nherera dziri pazvikoro ipapo ndobva tatonyora mazita vaidawo. Saka tine 10 kusekondari ndovanotibatsira. Ivavo tinoti tikatengesa mari ikaita totenga mabooks mainforms tichivapa tichivabatsira saizvozvo.
Pane mamwe here masangana akubatsira nawo nemi?
Ezvino hapasati.
Muri munharaunda ipi uye ndezvipi zvikoro izvi zvamuri kutengesera zvamuri kugadzira?
Pane Chipangura primary nechipangura secondary.
Mungadewo kupa kurudziro yekuti kudii kune vamwe vasikana vechidiki?
Tinongokurudzira madzimai echidiki kuti ngavasagarire maoko. Ndachero mari shoma inogona kutotanga zvinhu. Isi hatinombotanga nemari yakawanda plus hatinombomirira rubatsiro kubva kune mumwe munhu. Asi takangozvita zvikatoita.
Muzvare Tariro Jonathan vachitaura vari kwachipangura kuguruve.
Yo, cool it, babe guy.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chifty Young.
My Instagram.
Yeah, bro.
Nafaza my sister. Nafaza munu wese ma shita. Doro tandira basita faza variba zita faza gana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inin dino itwa Shiltoman, aka Romeo Anthony the Dancer. Fada. Magatera Studio 7.
Waya, waya. Muza waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhu kadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Nancy Moyo, avo vanova ivo mumwe wemadzimai nevasikana vakabatwa senhapwa kuKuwait. Mungatitsananguriro kuti zviri kufamba sei ikoko kuKuwait pari zvino?
Inini vanhange vandudzo tingikuenda kunoshandira munhu akanga ari kuSaudi Arabia. Apa chaishamisa vanhu vacho hapana kana aigonotaura chirungu, vese varingotaura neArabic. Hatichanzwana nemanje. Ini ndaakushamisiko ticha kuitika pano. Tanzibvisa hembe dzawakapfeka, bvatapiwa zvihembe zvavo zvirefu zviyazva zvechiarabhu. Ndaakutanga kuedza kuchifonera vaya veguardiani kuti chiuya munditore, ndina handisira naSaudi Arabia, ndoda kushanda muno muKuwait. Tikanzi hazina kana basa, unombonoedza wane mani.
Chii chakazoitika wasvika kuSaudi Arabia uko?
Ini ndopandakatanga kunyimwa kuona kuti kuno kunzvimbo yandava ndikasara kaazvichaiti. Ndopandakanyitsidzira kurwara ndobva vadzoka neni kuKuwait. Pandati chindiende kuofisi ndobva vatanga kuchiramba. Kanzi hazviite kuti tikuende sekuofisi, takakutenga mari yakawanda. Totoona kutoti mari yedu waita sewatidzorera. Ndikati asi inini hamuna kundipa mari yangu, vanda vangu vakatarisira kuti mundipe mari yangu yandakaita seandakashandira. Takanga tisingapiwe kana pekurara pakanaka, vainge kunyange makarara vakafunga kungovhura. Makarara imomo vanongopinda vachiita sei vachivhura. Vakanditsvagira imwe imba zvekare yekuti ndichinoshanda. Vanditsvagira imwe imba yekuti ndinoshanda, zvikanzizoni ndokuti udzore mari yedu. Ini ndakanyorera vekuofisi meseji ndikati inichuye mutitore kumba kwamakandisa hakutetese hakutaita vasati vandipa mari yangu yemwedzi wekutanga wandakasvika kuno. Ini mwana wangu ada kuenda kuchikoro. Zvikanzizvoni vaudze kuti ndava kudzore. Ndikati ndogovaudza sekuti ndava ndidzore. Ini makati kana tava kuno muchaita sei, muchatibatsira. Iko zvinoizviona izvati mararamiro andakuita haasvika se haasvika, nekuti tinongogara nichiitana nemusimindi kuti ndikavabvunza mari yangu vanongondisi tichakupa kana chaakuda. Iyo mari yedu yatakashandisa yakaita sei, yakawanda. Ndambonoshandisa kune imwe imba zvaive kuti vana vavo vakomana vakanga vakuda kutipindira matende takarara kuti vatibati. Zvose ndakazogona kukwata kukurira simba. Ndoba ndakati inini panapa handichakwanisa kuti ndirambe ndichirara kuimba yekusere, nekuti munhu wese akungopota achingopinda pese paadira.
Makasangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri munhapwa kwamanga matengeswa, mukazofunga kuti imi mutize, zvakafamba sei?
Takanesa mazve takanga takatyirwa ndamachaigara imomo, asi vakanga mune murandakadzi aitichengetedza tirimo. Tikati panapa zvatakutongesa takutongoti tichitongokwanisa kumubvutira matini, tochinyira dhoo, totakura mabhegi yedu totiza, tongokwira mutekisi tonanga kuembasi yedu yemuZimbabwe kunovaudza kuti isa hatina chii, hatina mari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nancy Moyo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous.
Nika muno manyanya nyaya luxury over nyaya tikatarisana neyedu kuhutano kuti fishi kuhurumende dai kwanisa yapindira kukanzuro kuti huri kuita kukanzuro wanyanyisa.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro nava Emmanuel Gasa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe nezvematambudziko osangana nevanorarama nechirwere cheHIV AIDS nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi Muchirongwa, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa ne zvinonzi nevanhu zvinowanikwa kubva muchihuta zvakafanana nekuva kamuviri panyaya dzehutano uyewo kushandiswa semupfuwira. Muhurukuro yedu tine nhengo yezinata vari munyori anoona nezvedzidzo sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda.
Aiwa makandi zvenyu vateereri.
Sekuru Sibanda, nasi tinoda kuti mbokurukura nenyaya yanetsawo muZimbabwe umu, nyaya yezvihuta. Asi tinoda kutarisa kunyaya dzezvakaita semishonga inonzi inokwanisa kuwanikwa imomo. Vamwe vari kuti madosa acho anoshandiswa pakuita mupfuwira wekuti murume haabve pamba. Titsanangurirei sekuru zvinowanikwa muzvihuta kunze kwenyama.
Tingati ihuku yedu yechivanhu inogara musango, kazhinji zvinowanzoita kana zviri zvemusango chaizvo zvatinoziva zviri zvihuta. Izvi zvaakushandisirwa mishonga yemazuva ano kuti zviwande. Vaakuita sevanozvibridha, zvasiyana nezvatinoziva zvinogara musango. Ndo zvanga zvichitarisirwa zvine mamedicinal properties.
Mishonga yacho yamuri kutaura sekuru Sibanda yaiwanikwa kana kuti inowanikwa mune zvinogara misango inoita basa rei?
Vamwe vaiishandisa kana kumupfuvira nekuti belief yekuti chogara chega chihuta, kazhinji hazvidarike zviviri zvinowanzogara zviri zviviri. Chihuta ichinofamba nepasi, hachisi chekuti kubhururuka, hachibhururuke mudenga kwenguva refu.
Saka muri kutsinira here vamwe vane pfungwa yekuti madosi kana madhokorosi ezvihuta anokwanisa kushandiswawo semupfuwira?
Icho kwati nekuti zvinoratidza kuti zvine secret yebelief iripo nemararamiro anoita shiri iyoyi.
Saka imi sekuru seZinata, mungakurudzira here nhengo dzenyu kuti dzinge dzichishandisawo zvinobva pachihuta ipapa kupawo vavanenge vachibatsira?
Tine zvatinoziva zvemusango. Kune zvaakuitwa zvimwe zvazvinenge zvazvimaartificial, hatichanyatsonzwisisa zvimwe kuti zvaakugadzirwa zviri faster than zvatinoziva mararamiro anoita zvihuta izvo zvomusango izvo. Saka tinoona tiri pekuti hatikurudzire kuti mamembers edu anga achipinda munyaya dzezvihuta izvozvo.
Ko, panyayawo dzenyama pane zvingawanikwa here panyama?
Inyama inonaka chaizvo iya inonzi yechihuta. Chihuta yanga iri respect mutradition yedu isusu. Chizovabata chihuta kana chero chinopatezvara chaiko kunenge waratidza respect. Yanga iri form of a tradition. Hachaingowanikwa, hachisi nyore chihuta icho chaichi. Chero anochiteya anoziya sango anokutaura kuti chihuta. Hachisi chekumanyisa futi. Kazhinji tinotoita zvekuchekuteya. Saka ishiri yakangwara iri yemusango, kwete izvi zvihuta zvaakugadzirwa zviri artificial.
Saka sekuru, ndikashanya kwenyu nhasi manheru ndiri kutosvikodya sadza nechihuta kaini?
Chaiko. Kunoku zvakadira. Kunoku Zimbabwe zvihuta tatambura nazvo. Zvakanyanyisa hazviri zvekuti totarisa kuti zvinowanda saizvozvo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai sekuru Sivanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Aiva, musara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove nhengo yeZinata muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo iriko mangwana yeCastle Premier Soccer League. Border Strikers ichatamba neHwange kumaGlass Stadium, Bulawayo City ichitamba nechapungu kuBarber Fields, Koti Dynamos neFC Platinum kuRuvaro Stadium. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Bato reNCA roshora zvikuru gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nenyaya yekuda kudzivisa vanhu kuti vasaratidzire. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonika nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.